Taenda nasi Maskati kudare yepamusoro soro muZimbabwe inonzi Constitutional Court of Zimbabwe. Tatine chichemo chikuru chekuti vamoyo ma rights avo anga achingotsikwa tsikwa nevekuzaki nezvimapurisa zviri kushandira ikoko.
Sei muri kuti kodzero dzavo dziri kutyorwa?
Pekutanga, ZAC haina masimba ekusunga vanhu. Ine masimba ekuongorora nyaya kana yapedza nayo inogadzirisa document kana kuti faira yoendesa kumapurisa ivo vokondakta chinonzi investigation. Apa zvavakaita ivo ndo vakaongorora nyaya yacho vobva vasedza munhu ari muofisi mavo. Hongu aishandira mapurisa but haasisiri kusandira mapurisa abva vamutuma kuti asunge Professor Moyo. Hazvibvumidzwe pamutemo and hazvizi muconstitution.
Saka dare rati kudi?
Dare rabva rati good, nyaya ya Professor Moyo ichanzwikwa neconstitutional court. But isati yanzwikwa neconstitutional court, macriminal proceedings akaitwa neZEC, neprosecutor general, nemapurisa, nemupurisa weyo anoshandira ZEC haifanirwe kuendera mberi. Pachidimbu vati ngaimbomira, hapana anobvumidzwa kuiendera mberi nayo.
Manga musingafaniri kutanga maenda kudare ramagistrate here? Moita chikumbiro chekuti muende kudare repamusorosoro rekonkoti.
Muconstitution yeZimbabwe ine maprovisions anotaura kuti kana munhu marights ake anoaffecta rusununguko wake, liberty yake, anobvumidzwa kuenda direct kuconstitutional court woloja chichemo chake.
Saka vamoyo nezuro vakatongerwa mhosva ngani apa?
Vakapiwa mhosva yakatanga iri 5. Takuda kusaina vabva vauya neimwe ye6. Vanga vachitaura dzimwe dzakasiyana-siyana, dzimwe dzecorruption, dzimwe dzeobstruction of justice, zvakangosiyana-siyana kudaro.